Mashoko avari kutaura haana chokwadi maari, mashoko akanyangana nokuda kubata vanhu kumeso, kubata pasi rino kumeso vachinyepera vanhu kuti vanhu vesisi vari kushungurudzwa nemhirizhonga. Ivo vari kuzikanwa kuti ndivo vane mbiri yemhirizhonga ine ropa ratakaona kuchitungwiza. Ndoo vari kuonekwa vachipisa dzimba dzevanhu, ndoo vari kuonekwa vachitaka mota dzevanhu, vachipisa mota dzevanhu kuchitungwiza. Mavara aya andiri kutaura mese munovaziva, hatina chokwadi chezvavari kutaura.
Sei muri kudaro vangwadi?
Zvakangokosha vakandemiri kuti mashoko andiri kutaura aya naanda kutumirai paWhatsApp, ndakutumirai statement yabuda kubato reCCC remhirizhonga iyi. Vari kutaura ivo kuti vabiti vakatemerwa mota dzavo vari kwaMurambinda, nevanhu vekwaMurambinda uye nevanhu vekubhuyira kumusha kwandinobva. Asizve mumashoko emutauriro wavo vafadzai mahere, vari kutaura ivo kuti vabiti vakatemerwa mota dzavo kumuzarabani kumashonaland central. Saka zvino nyika ingada kuziva kuti kuisawirirana kwemashoko awawa kuri kukonzereswa nei. Kuri kukonzereswa nekuti mashoko avari kutaura haana chokwadi mukati. Kana mwanakomana wamwari chaiye Jesu Kristu waizikanwa nemashiripiti, haana kumbowanikwa ari kugarili kana kukapenauni panguva imwe chete. Kwavabiti vangawanikwa kubwera kwaMurambinda vachitemerwa mota panguva imwe chete yavari kutemerwa zvemota kumuzarabani nevanhu vezanu pf, zvinogofamba sei? Nyango vachifamba nechamupupuri hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinongotitaridza kuti mashoko avo ndevanhu vasisina mano, tinomadhismisa nekunyepa kwavo.